DC. Mangwanani akanaka vatereriti nosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 4 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchima kwa nisa kuwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini, ndiri Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndi chiti, yezi noi ziri mchirongwa cha nasi.
Buiswa kwa ituwa mashuku, kwa shamsa statutory instrument 65 ya 2020. Ya inova ya irukutsegira AIPA. AIPA mtemu wakabiswa mabuku edu ya mtemu. Saka waru shansa mtemu usiku. Saiso sotinoti semisa Zimbabwe. Saka kosha kuti vange vachiri shansa mtemu iripo kana isipo kuti hurumende mfambe ne kukurumidza kugadzirisa nauru wadzayo. Sekuti pange pane mtemu unoshandiswa kwete kushandisa mtemu yakabiswa nekuti zvavakuita hazvisiri pamutemo.
Sangano remisa Zimbabwe rinotambira zvimwe zvabudiswa nehurumende pamusoro pezvinobata vatori venhau asi richishora zvizhinji.
Idispensation inotiri nani pagovernment yavamugabe asi haikwanisi kubhadhara varayiridzi mari dziri nani kana kudzosera hadzo varayiridzi vakasiiwa navamugabe. Saka isu tinoramba tichimirira varayiridzi tichivaudza kuti vabhadhare mari dzinokwana. Kana pasina kubhadhara mari dzinokwana pachanetsa nokuti varayiridzi havakwanisi kuti vaende kubasa mazuva ese. Vanenge vachingokwanisawo kuti vaende kuda 2 days per week vana vasingadzidze kana kudzidziswa muzvikoro zvakakwana.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti New Dispensation iri kupunza zvakanaka zvakaitwa nehurumende dzakare asi ichitadza kuitira nyika zvitsva zviri nani.
Kune inonzi Omicron variant B2 iri kupararira kuEurope, kuAfrica nemuno muAmerica. Inenge ndiyo mhando yanyanya kuwanda kudarika dzimwe mhando dzese. Inenge inopararira zviri fasta kana zvakawanda kudarika the original Omicron variant. Asi chatogonzwa ndechekuti haisi more infectious kana kuti haikonzeresa chirwere chiri more severe than mamwe mavariant atagara tiinawo.
Mhando yeOmicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica kupfuura dzimwe mhando dzecoronavirus dzose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinotambira kuti hurumende yazivisa nezvemari dzinofanirwa kubhadharwa nevatori venhau nemabhizinisi ane chekuita nezvekutapwa kwenhau, richiti nguva yanga yarebesa izvi zvisina kuitwa zvichikonzera kuti vatori venhau vashandise magwaro nemakadhi akapera kare kare, izvo zvaikonzera kusungwa kwevatori venhau vachipomerwa mhosva yekushandisa makadhi nemagwaro asisina basa. Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo vaudza Studio 7 kuti asi sangano ravo harisi kufara kuti hurumende pamwe chete neZimbabwe Media Commission vachiri kushandisa simba remutemo weAIPA uyo vanoti hausisiri pamutemo. Tabata vamoyo tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinotambira sei zvirongwa zvaparurwa nehurumende neZimbabwe Media Commission mukupa vatori venhau magwaro ekuita basa ravo zviri pamutemo.
Hongu misa Zimbabwe yatambira mashoko ekuti ZMC nebazi rekupepetwa kwemashoko vaparura urongwa hwekuti vatape nhau vanenge vachizopiwa matsamba ekufambisa basa sei. urongwao unotarudza kuti watape ule na ue muzimbabwe wachangwa chitarisi wauti wa padare marino shika madora eku America $15 wanuayo ma wanu pepeta diliu zonu na urwa kana kuti wana sabmusha liku pepeta kwe na uma media houses emuno wachinzi wa badare makumi maviri madora kana uchingi wa rasa chitambi chakwana na resines kana pepeta kumashoko uku tsamba zinoradza kuti uri mutorwe na uchinzi cha badara gumire madora
vamoyo ndezvipi zvamunoshora uye nemhaka yei
chanyanya kuti kachikamadza ndechekuti vanoshanda vari muZimbabwe vachitepfenyorira vana muzvina musha vekunze vari kunziwa vabhadhare mazana zana nechidimbu $150 dzekunze kwenyika uyezve vachange vachizonzi vawedzere ne $50 pamusoro kuti nhaurwa dzacho pamwe chete zosvika kumazana maviri emadhora kwatiri semisa Zimbabwe izvi hazvina kutijekera uyezve hazvitikurudzire kuti tipembedze nekuti zvazvinoreva ndezvekuti hurumende inenge yatora chidanho chekusada kukurudzira zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe kuti zvishandire vanasamusha vekunze kana kuti vanopepeta vachinge vachigara vari kunze
kwamuri zvinoratidzei izvi vamoyo zvinorevei kwamuri
zvazvinongoreva ndezvekuti vatapi vemuZimbabwe havasivo varidzi vebusiness saka vanototambirawo mari dzavanopiwa kazhinji kacho vanenge vachishadira vana sadunhu ava paro nepapo yatinoti iyo freelancing kana kuti vachinge vachishanda zvemwedzi wese kasika ukangotora madhora mazana maviri kumushandi akapiwawo basa zvinoratidza kuti hurumende yatora chidanho chekusakurudzira zvachose kuti vashandi vatape nhau yemuZimbabwe vange vachishandira vanotepfenyura vari kunze zvazvinongoreva ndezvekuti tikatora chidanho ichocho tadzokera kumwaka wataiti takapfigwa senyika kusauda kufura mabhizimusi nekuti kutapwa kwenhau ibhizimusi uyezve kushandira mumabhizimusi ekunze anotipawo mukana wekurodza zvatinoshandisa pabasa redu zvinova izvo penzura nebepa nemaswi nemashoko atoti maskills edu anokwanisa kusumudzirwa nekuti tine chishandirawo pachiyero chepamusoro kasi kana hurumende yatora mukana uyu ndewokudzivisa kuti vatape nhau vasaramba vachienderera mberi nenhaurwa dzekushandira kune nzvimbo dzekunze kusanganisira iwo zvitashi kana kuti madande mutande kana kuti mapepa nhau
misa Zimbabwe inotii kubazi rezvekufambiswa kwemashoko nekuZimbabwe Media Commission maererano nemitemo inobata vatori venhau pamwe chete nokutapwa kwenhau
chimwe chatinoongorora ndechekuti kubudiswa kwaitwa mashoko vashandisa statutory instrument 65 ya 2020 inova iyo iri kutsigira aipa aipa mutemo wakabviswa mumabhuku edu emutemo saka vari kushandisa mutemo usipo saizvozvo tinoti semisa Zimbabwe zvakakosha kuti vange vachishandisa mutemo iripo kana isipo kuti hurumende ifambe nekukurumidza kugadzirisa nhaurwa dzayo sekuti pange pane mutemo inoshandiswa kwete kushandisa mutemo yakabviswa nekuti zvava kuita zvisiri pamutemo
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare nestudio 7 muzvare Judith Nguve adzvanzi inhengo yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vamboneni Nguve vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF muna kukadzi pamusangano webato rinopikisa iri vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwazve kuti vatsigiri vezanu PF ava vanoti vari kuzvidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupu unoroverera vanhu vari kupomerwa mhosva yekupunda hanzvadzi yavo. Vanhuve vanonzi vakabaiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungirwa nyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro vakaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yekukwekwe iyi sezvo vange vasiri muhofisi nezuro. Blessing Zulu weStudio 7 akabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dzekumatare edzimhosva. Nyaya dzekumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva. Ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Ncube vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukweko.
Angava hawo mashoko ekunyepa sokuziva kwatinoreta kuti kune vanhu vakadaidzwa kumahofisi ezanu PF kukurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa rawo. Saka naizvozvo nyaya dziri kumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo muzvare Judith Ncube kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe. Zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekupondwa kwehanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kuundwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvizvizvi. Handina chandakatoti ndingatoti ndakanzwa kuti izvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisi kana kubuda. Ndakutiwo munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndaakutya.
Ko chiichopa kuti mugare makabatira ura mumaoko?
Kuti ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matiretsi vakatombonikidnepa vachitondishungurudza zvakaoma. Saka ndatongowo munhu anogara mumba. Handisisiri free kufamba. Ndave kugara mumba ndisatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukwekwe. Situation haina kutomira zvakanaka. So handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bhukuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro.
Chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sezvamuri kuti muri kunzwa zvichitaura?
So kana vakabuda vanhu vaya vaya ini handitozivi kuti zvichafamba sei. Kuzi pavachabuda ndinototirero vanogona kutozonekuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa. Sekutaura kwavakaita musi wavakandikidnepa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi ini zvokunetsa. Ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwanisa kuita. Zvinhu zvacho zvakatooma. Zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma. Handitozivi kuti zvichafamba sei.
Muzvare Judith Ncube vange vari parunhare kukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaramba richiedza kuita nhaurirano nehurumende nePublic Service Commission pamusoro pezviri kunetsa varayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawachira Zhou, vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havasi kukumbira kuti vapanidzwe mari yemihoro asi kuti mihoro iyi idzoserwe payakanga iri mazuva ehurumende dzaitungamirirwa nevachakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Dr. Zhou vanoti zvinoshamisa kuti hurumende iripo iko zvino inozviti new dispensation asi ichitadza kuwirirana nevashandi vayo uye ichibvisa zvakanaka zvakasiya zvaitwa nedzimwe hurumende asi iyo ichitadza kuuya nezvimwe zvitsva zviri nani zvokupa kana kuitira vashandi.
Kotero rechikoro harina kufamba zvakanaka.
nokuti nguwa zhinji arairidzi vanga vari incapacitated kubva musi wa 7 pakavhurwa zvikoro kusvika musi wa 22 February hakuna kudzidziwa nokuti varairidzi vanga vari incapacitated. Varairidzi pavakazowana mari shoma pavakadzoka kubva musi wa 22 chakazonesa ndechekuti vakasangana netsamba dzakawanda dzimwe dzichiri kuenda kuvarairidzi dzichivapomera kuti vanga vasi vanhu vasingadi basa vanofanira kuti vanyore kuti sei vasina kuuya kubasa kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22 asi chinokatamadza ndechekuti isu sesangano ravarairidzi takanyorera Employer Public Service Commission tikakopa line ministry primary and secondary education nokuudza vakuru vezvikoro vese kuti varairidzi vari incapacitated havana mari yokuti vakwanise kunge vachiuya kuzvikoro. Saka kotoro rakapera tichinetsana chete varairidzi vachingonzi nyorai tsamba nomuromo wokuti maiwepisiti kwetezve tsamba inofanira kuti inge yatanga yanyorwa kuvarairidzi kuti murairidzi azonyora tsamba yekupindura kuti aivepi panofanira kunge pane charging authority ingava ministry ingava na DSI but yatinongotaura nechekuti nyaya yanga iripo iri maringe nekushanda zvakanaka kuti hatinoti malabor issues saka inokwanisa chete kuti inzwikwe nepublic service commission.
Saka Dr. Joe ini semurairidzi temu iyi iri kupera svondo rino munoiona sei?
Muzvikoro hamuna kuzodzidza zvakanaka kotoro rakapera varairidzi vakawanda mwoyo yavo yakatumba vasina kukwanisa kuti vadzidzise nokuti vainetswa mazuva ese ende vachiri kunetswa neministry of primary and secondary education ichida kuti vanyore tsamba dzokuti vaivepi ivo vachiziva kwaiva navarairidzi.
Ini sesangano revarairidzi muri kuita sei nenyaya dzose idzi dzisina kumira zvakanaka?
Isu vatiri kuita sesangano ravarairidzi isu tinomirira varairidzi vari kudamwa kumahearing tichivamiririra chatiri kuzama kuti tingotaura kuline ministry kuhurumende ndochokuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muzvikoro varairidzi vanoda kuti vapiwe mari yavo yavaipiwa October 2018 isati yasvika inosvika iyo pa$540 imari shomanini kana takaitarisa tichikombia nemari dzinotambirwa even nematemporary teachers kumaneighboring countries asi isu sevanhu vari patriotic taiti dei varairidzi vapiwa 540 saka isu ticharamba tichikohomedza hurumende nepublic service commission kuti vaone kuti kotoro risati razovhurwa rinouya iyo tagadzirisa nyaya dzine maringe nemashandirwo ari kuitwa navarairidzi uye nyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi dzivandudzwe dzidzokere padzanga dziri hatidi kuwedzerwa mari tinoda kudzoserwa patanga tiri patakasiyiwa navatsvangirai navamugabe kwete patasvitsva apa nenew dispensation. New dispensation inoti iri nani pagovernment yavamugabe asi haikwanisi kubhadhara varairidzi mari dziri nani kana kudzosera hadzo varairidzi vakasiyiwa navamugabe. Saka isu tinoramba tichimirira varairidzi tichivaudza kuti vabhadhare mari dzinokwana kana pasina kubhadhara mari dzinokwana pachanetsa nokuti varairidzi havakwanisi kuti vaende kubasa mazuva ese vanenge vachingokwanisawo kuti vaende kuda 2 days per week vana vasingadzidze kana kudzidziswa muzvikoro zvakakwana. Saka kana pasina kugadzirisa zvinhu zvakadero izvozvo tichanamba tine dambudziko zvinoda kuisa musoro pamwe toita mukombera pamwe chuma chomuzukuru.
Sekutaura kwenyu Dr. Joe, munotadza kuonera pamwe chete seiko panyaya dzinonetsa vana vechikoro vachitadza kudzidza zvakakwana?
Dambudziko ratinaro guru ndokuti Ministry of Education neuya yakabata demo kana kuita yatinoti command and control system hazvishande muMinistry of Education zvokuvhundudzira nokuvhundudzirana. Chinoshanda inhaurirano dzamandorokwati zino respecta professionalism ine varairidzi ende chinokurudzira kuti varairidzi sevanhu vakadzidzira basa vabhadhare mari iri pamusoro pePDL mari yatinodai $540 ndo zvinopa kuti muzvikoro muve nendura
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takahashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday darerele bakoch rauza menisparati ye marondera kuti idzorere pabasa vashandi vanomwe vayaka dzinga basa gorera pera ichivapomera mhosva nekutsigira mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Mushure mekudzingwa basa vashandi ava vakaenda kumatare vachiti vakange vadzingwa basa mushure mekuramba kutsigira vaDouglas Mondora mutungamiri weMVCT. MuNewsday makare mune nyaya inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakatongerwa makore makumi mashanu mujeri muSouth Africa mushure mekuwanikwa zviine mhosva yekuba zvakapakata zvombo kwemakore mazhinji mudunhu reLimpopo muSouth Africa. Tavang Moyo ane makore makumi maviri nematanhatu na Steven Matamba ane makore makumi maviri mapfumbamwe vakatongerwa mumatare akasiyana pamusoro pemhosva dzavakapara pakati pemakore a2015 na2019. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica kunonzi kuri kuramba kuchidzika zvikuru. Uwandu hwevanhu vari kupinda muzvipatara muAmerica pamusoro peCOVID-19 huri kuramba huchidzika. Mwedzi uno unoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu vashoma vakadai havasati vambopinda muzvipatara nechirwere ichi kubva zvachatanga. Asi mhando yeOmicron inonzi Omicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica zvichinzi mhando iyi inotapurirwa nanyore uye ndiyo iri kubatwa nevanhu kupfuura dzimwe mhando dzose muAmerica. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica Dr. Simbisoranga tikatanga nekuvabvunza kuti iyo mhando yeOmicron BA.2 yakamira sei.
Vahwande chandinga taura ndechekuti kune inonzi Omicron variant B2 iri kupararira kuEurope, kuAfrica nemuno muAmerica inenge ndiyo mhando yanyanya kuwanda kudarika dzimwe mhando dzese. Inenge inopararira zviri faster kana zvakawanda kudarika the original Omicron variant. Asi chatiri kunzwa ndechekuti haisi more infectious kana kuti haikonzerese chirwere chiri more severe than mamwe mavariant atagara tiinawo.
Chinoita kuti ive iri kupararira zvine mutsindo muAmerica chii?
Chinenge chiripo ndechekungoti kana iyo ichipararira zvinokurumidza it means mamwe mavariant aya anga aripo asiri as infectious asingaparariri zvakanyanya anenge akusara kumashure. Chatinonzwazve ndechekuti ruzhinji rwemuAmerica rwagara rwanga rwava nema atinoti maantibodies aya kana kuti masoja ekurwisa COVID. At some point I think muna December vanga vari kuti 95% yemasamples eropa aitorwa airatidza kuti vanhu vakatowana immunity through mavaccine kana kuti through kuita infection. On the same hand, it seems like Omicron variant B2 inokwanisa kupararira futi kuvanhu even though vanga vagara vane immunity. So it's just a different variant in an ability. The would be a COVID, you know, once after we bat here.
Chichi kutuwa pamsorupe mando I chakasia na nye chakaitua pane iyo Omicron pachayo.
Chasia na parizi ino ndeshe kuti wana Omicron ne zimwe tangatiri very very cautious in terms of kuta ma restrictions haya angaru kitu kwa nenyika za kawanda kusanganisira wana USA wakaita ma travel restriction things like that but nungu nzikusita kwa wari kuita ni Omicron variant B2E wari kuti yezinezi wanu wanu wansa kuenda their day to day business because havasi kutarisira kuti ichaita ama stages haya kuti pano ita wanu wanuru wara wakawanda same time chalawa kumeja yes no ndeshe kuti vanga ni wariku batuwa na Omicron wanopezira Omicron variant B2 wariku pezira wa aenda mshipatara neku wara zakanyangisa kuenda ma intensive care unit so that's the measure ya wariku ita kushandisa more than kudara where we were also looking to wanu wabata shirwere ichi vanga ni waita ma infections
inini sa chiremba munona kuti mandoi isha kundu wanu kukurumiza ere kana kuti ya pinza vanu pabasa rakacha seza atambo onesu
pakuona kwangu neku nzwazi zikuta uruwa ni scientist yata sana Dr. Fauci wanota isa ma information ya kawanda from all over the world anezwa tukuona wa mshipatara mno mu America even though Omicron variant B2 ishiparari ya zakanyanya udarika zimwe mando atis kuona ma cases akawanda e COVID-19 ariku admit kwa kana kuti ariku pinda mushipatara nenyaya ye Omicron variant B2 sekuona kwa chikuita ma articles number dzevanhu varikuiswa mushipatara ne Omicron kana kuti ne COVID-19 dzaderera by more than 90% so you would find kuti zvimwe zvipatara zvine 1 or 2 ma patients arikuuya for the first time ne COVID-19 infection nenge iriyo Omicron variant B2 saka pakuona kwangu tava pa stage tauda kusvika pa stage yatinoti endemic kana kuti chirwere chataa kuzongogara nacho sezvatinoita vana flu nezvimwe zvirwere like vana tuberculosis zvokuti a few people vanochibatira but vazhinji vachirarama upenyu hwavo through immunity yavanowana nema vaccine kana vamwe through kuita infection
avo vange vari nyanzvi mune zvekutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica Dr. Cindy Soranga vari parunhare kuNorth Carolina ne Studio 7
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvombwe idea pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano remisa Zimbabwe rinotambira zvimwe zvabudiswa nehurumende pamusoro pezvinobata vatori venhau asi richishora zvizhinji rimwe sangano revarayiridzi rinoti new dispensation iri kupunza zvakanaka zvakaitwa nehurumende dzakare asi ichitadza kuitira nyika zvitsva zviri nani Mando ya COVID-19 ye Omicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica kupfuura dzimwe mando dzecoronavirus dzose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.